This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi pa Studio 7 uri musi wesvondo nyamavhuvhu 7 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vamwe vevakarwa hondo yerusununguko voti havasi kuzoenda kumhemberero dzezororo remagamba, vachiti harichina chiremera sezvo vari kubatwa nekunze kweruoko nehurumende. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika yoshora mashoko emukuru wemauto ekutyisidzira vana veZimbabwe vari kunyunyuta nekuratidzira vachishandisa dandemutande nedzinhare. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuye kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko vanoti gore rino vacharega kucherechedza zuva rezororo remagamba kana kuti heroes iro ririko mangwana, vachiti harichina chiremera nezviga zvehondo yechimurenga zvavaitevera. Izvi zvinotevera kupesana kwevarwi hondo yerusununguko ava nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, izvo zvakasvitsa pakuti vamwe vavo vasungwe uye kudzingwa mubato reZANU-PF. Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba iri mangwana, uye vaMugabe semakore ese vanoenda kumarinda eHeroes yeka vachinopa nhaurwa. Tabata umwe vakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza, avaizikanwa nezita rekuti Paka Chipoera munguva yehondo yechimurenga, kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi.
Zvazvinoreva vakandemiri zvazvaharisa izvozvi. Magamba hongu, pane magamba vakafira kurira nyika ino chokwadi chokwadi chaicho. Ndinotopa mufananidzo yaana vachitepo, vana vangomo ine vamwe avo. Zvaakuitika manje, kune munhu wanaakumonopolaiza chinonzi chindii ndini chiya ichi, chekuti kana kutochuza kuti anonzi gamba izvi anonzi national hero ndiani, iye ndiye anofanira kuapruva. Kureva kuti zvinhu izvi zvaenda padiri, pane kakutonakidzwa kekuti kana kukange kwafa munhu, ndopo ndoenda kunobvarura ningi naningi kuenda kunoita politics pamusoro pe matenya evakafa pamusoro pezvitunha zvevakafa kupaseenzesa manje kunotuka vamwe. Saka makomrades kana vakanga vachitaura chiti hazvichina meaning, vari kureva sezvandiri kutaura izvozvi izvi kuti manational hero haasi ekuti anotaurwa nomunhu mumwe chete. Iwo zvizvi kumisha uko ukaenda kumawadhi, ukaenda kumadistricts, kumaprovinces, vanhu vanoziva vanavo vakaenda kunorwira nyika iyi. Magamba tinaaziva, asi izvezvi zvaitwa bastardize, zvaidi zvaitwa padivi zvokuti hazvisina chiremerera. Tinoremekedza zuva iroro chaizvo chaizvo, asi zvokuenda kunoteerera mahallucination ayo aakana, nokuti paakungonozeezwa kutuka vamwe aakana, hatichadi kuenda. Ndizvo zvakutaura nemakomredzi izvozvo.
Tingati here ivo vakarwa hondo vari kukundikana kuremekedza mutungamiri wenyika?
Iye ndiye ari kukundikana kuremekedza vakarwira nyika vagomususukidza. Ndakambotaura nezvemugagau document yakaita epoch making kusvika iye apinda mupower. Nanhasi akanga achitaurira vamwe vake kuno vakati vana vanyagumbonanangala kuti ini ndakaiswa navakomana kuhondo uko, hamungatipwee. Saka iye zvinopa zvaya zvedocument communique yemakomredzi, ndopa achozochechuka manje kuti zviya zvakaitwa kuna Ndabaningisoro zvotoitikawo kwandiri nai. Ndo saka pakaitwa chimusangano chechiripo ripotyo chiya chekuda kuita redeem zita rake, asi aiwa hazvichaiti.
Vanga vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza vaizikanwa nezita rekuti Paka Chipoera vari parunare kuwedza neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vanoshora zvikuru mashoko anonzi akataurwa nemukuru wemauto vaValerio Siwanda ekuti mauto akagadzirira kunyaradza vose vachada kumukira hurumende vachishandisa mikana yedande mutande pamwe nedzinhare mbozha. VaSiwanda vanonzi vakataura mashoko aya kubepa nau reHerald. Ngatinzwei pfungwa dzavaMaguhu pamusoro penyaya iyi.
VaValerio Siwanda ini ndinovaziva ari munhu anoremekedza kodzero dzevanhu uye anoremekedzwa zvikuru muZimbabwe munomu pakuti havasi munhu anongoondomoka kutaura. Asi nekuda kwemamiriro akaita zvinhu muhurumende iko zvino izvi, ini ndine kufungidzira kukuru kuti mashoko avataura aya haasi mashoko avo. Vaita zvekupiwa yatingati script kuti taura zvakati nekuti munhu anoremekedzwa. Saka dai zviri zvinhu zvataurwa sei navachivenga vanhu vaingoti uyu tinomuziva ndo mataurire ake. Asi the point yekuti vatsvaga vaValerio Siwanda panguva yakaoma kudai ariye munhu anotonzi nevanhu kumauto edu ese ndiye munhu anenge anonzwira vanhu tsitsi. Ndinofunga kuti ihurumende yapererwa yakutsvaga yatingati legitimacy uye vari kutsvaga vanhu vatine ruremekedzo kubva kuvanhu kuti vakataura vanonzwikwa. Saka ndinofungidzira zvakanyanya kuti mashoko iwavo haasi avaValerio Siwanda kunyange vari ivo vashandiswa kuti vaataure.
Asi vaMaguhu tichitarisa kushungurudzwa kwanga kuchiitwa vanhu vanoratidzira nemapurisa, chii chamungafunga kuti mauto angakoniwo kupindira munyaya idzodzi dzekurambidza vanhu kuratidzira?
Yes, my uniformed forces. Asi upenyu hwavanorarama haisi uniform upenyu hwavo, vakasiyana. Kune vane mapurazi, kune vasina mapurazi. Kune vanopiwa motokari, kune vasingapiwa motokari. Kune vanoti kana zvinhu zvaoma chaizvo vanopiwa mari, kune vasingapiwe mari. Saka patasvika apa ndepekuti hurumende iko zvine zviyasvinwa havachina maresources. Saka tichasvika papoint yekuti majunior officers aya vachatangawo kujambirwa kupiwa mari kuti mwedzi uno hakuna mari yenyu. Ipapo ndopapoint yatichasvika yekuti masoja achatanga kuti aiwa tanetawo kunyengerera voita side nevanhu.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Good Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Masangano akawanda kusanganisira revanotenga nekutengesa zvinhu kubva kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association, Reta Jamuka, Sesijikile #ThisFlag anoti ari kukurudzira vanhu kuti vasaenda kumiganhu yenyika inoshandiswa kupinda munyika kana kubuda kubva mangwana. Mutauriri weCitizens Movement, sangano rinonzi rakamirira masangano ose ari kuronga kuratidzira uku, vaJoseph Chanakira, vanoti nengo dzavo dzinenge dzichiratidzira kumigano nedano rakatorwa nehurumende vachiramba mutemo weStatutory Instrument 64 uyo wakadzikwa uchirambidza kupinzwa pamwe nekupinzwa kwezvinhu zvinobva kunze. Ngatinzwe hurukuru yataita navachanakira pamusoro penyaya iyi.
Zvatiri kuita vakuru ndezvekuti tiri kukumbirisa vanhu vemuZimbabwe vari kugara mukati medzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe. Tiri kuti kwavari izvo hurumende yedu haichatibvumiri kutumira mbatya dzatinenge tatenga. Saka tiri kuti izvozvo zvinotikanganisa mararamiro edu. Saka tiri kuti kuvanhu neurongwa hwatinahwo hwekuratidzira kumabhodha vatisapote, vatitsigire kuti hurumende ione zveshuwa-shuwa kuti yakakanganisa. Kana ichinge yaona kuti yakakanganisa, inozotitaurira kuti ichapagadzirisa sei ipapo kuti vanhu vagone kuendesa zvinhu zvavo zvavanenge vashanda.
Mungaona here vanhu vachitambira kurudziro yenyu yekuvhara mabhodha iyoyi?
inototambirwa chete nekuti kune vanhu vakaita sana na Maraisha vaita kurambaska zvichibva kuno kuenda kumusha. Vanhu ava vakandiwa out of business nokuti zvokutakura zvacho hapasisina. Mutsvagurudzo dzataita nekutaura navanhu vari kuisapota nauyi vachiti yakanaka ngatiratidzirei kuhurumende kusvika hurumende yedu yazodzidza kutora madecision ichinge yakonsulta vanhu.
Zviri pamutemo here zvamuri kuita zvekukurudzira vanhu kuti vavhare bhodha?
Hatisi kukurudzira vanhu kuti vavhare bhodha. Isu tiri kuti tiri kunoprotesta tiri kumabhodha. Asi zvamunoziva imi ndezvekuti panoprotesta vanhu maservices anova disrupted.
Iyo hurumende muri kumboedzawo here kugara nayo pasi muchikurukura pane kutora matanho akaita saiwaya?
Ndinofunga muchiri kurangarira kuti musi wa1 July kwakaita nhau yakaita seiyoyi vakarovana navanhu vehurumende yedu vakarovana navanhu kumabhodha panhau iyi. Vapedzazvo vakamboita senge varivhaiza mutemo iyoyo vachibvisa nekuwedzera zvinhu asi kubva musi wa9 vane zvimwe zvinhu zvavari kuwedzera futi palist. Havana kumbosangana nemacross border associations kana nevanhuwo zvavo nedzimwe nzira dzavanoziva kuti vangasangana sei neruzhinji rwavanhu. Vanongoita chete ivo zvavanenge vachiona kuti ndo zvakavarerukira.
Mutauriri wesangano reCitizens Movement vaJoseph Chanakira vari parunare kuJohannesburg, South Africa neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Iye zvino tekuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Gift Mambipiri avo vari muno muWashington DC. Mukoma Gift vanga vari pakati pevamwe vechidiki vakauya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica chakanangana neku pa vechidiki ruzivo rwekuti vave vatungamiri mabasa akasiyana siyana avanenge vachiita. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 Mukoma Gift.
Tinotenda Mukoma Blessings Zulu nekuti tambira kwakanaka nengo yatave nayo tiri muno muWashington DC nemunyika yeAmerica.
Aiwa tinotenda zvikuru Mukoma Gift. Mukoma Gift, mukatiudza kuti zvii zvamakadzidza pachirongwa ichi?
Ndinotenda zvikuru. Chokutanga chatakadzidza pachirongwa ichi ndechekuti sevanhu vechidiki tine basa guru zvikuru sei mukuvaka nyika dzedu kwatinobva. Tine vabereki, tinana mukoma vakatirera, vakatishandira kwemakore asingaperi munyika dzakasiyana siyana. Asi nawo chatakadzidza ndechekuti yanguvawo yedu yekuti tizvishandire isusu sevechidiki tichishandisa maoko edu, tichishandisa njere dzedu, tichishandisa matarenda edu akasiyana siyana kuvakawo nyika dzedu dzatinobva.
Imimi manga muri kuuniversity ipi?
Ndakanga ndiri kuPortland State University, iri mustate inonzi Oregon.
Vakawanda vanokuziva kuti ndo kuna Thomas Mapfumoko.
Ndo kuna Mukanya, muimbi mukuru akaita mukurumbira muZimbabwe. Uye vanomudawo chaizvo kwatanga tiri uko. Pese pataifamba vanhu vaibvunza, ndiko kunobva Mukanya kunyika yenyu yeZimbabwe. Mukanya tinavo kuno vanotitandadza, vanodzidzisa, vanogara vachitishuvira urombo rakanaka.
Saka imimi zvidzidzo zvenyu zvanga zvakanangana neapa?
Ini zvidzidzo zvandaiita zvanga zviri zvecivic leadership, kwatingati kutungamirira mapoka anoda budiriro munharaunda dzinogara vanhu. Zvidzidzo zvedu izvi zvaisanganisira kubata kwemedia, kufambiswa nekutorwa kwemashoko kunyanya-nyanya. Asi taivewo nevamwewo vaitarisa nezvemagariro, atingati maenvironmental issues, kubatwa kunoita nzizi, miti nezvipuka zvakasiyana siyana matinogara. Tine vamwe vaitarisawo nezveutano, yatingati public health officers. Kwozoitawo vamwe vaitarisa nezvekupiwa kwesimba kune vechidiki, kune madzimai. Kwoitawo vamwe vaiongorora nezvekuenzaniswa kwemikana mukukura pakati pemadzimai nevanhurume. Zvese izvozvo zvichisanganiswa zvichionekwa kuti tinokwanisa kuzvishandisa kana kugarisana nazvo sei munharaunda dzedu.
Mubvunzo wekupedzisira Mukoma Gift, mungatiudza kuti kana munhu achidawo kuti auyewo pachirongwa ichi anoita sei? Makazvifambisa sei?
Zvakanaka. Gore rega rega parinenge richinotanga veUS Embassy munzvimbo dzatinogara vanoisa maadverts nekushezera, uye vanotumawo nhume dzakaita sesu vamboshanya kudai kuti tizivise vanhu, tiridze huwe kuti kuno kune zvinoda kuitika. Saka maadverts aya paanobuda vanenge vachingotsvagawo vanhu vari kushanda mabasa akasiyana siyana anowinza budiriro munzvimbo dzavanogara. Saka wangoona advert chete chako kuapplya zviri nyore chaizvo kungoapplya uchingotaura kuti unonzani, unogara kupi, uye chauri kuitawo musociety chiri kuenza mutsauko mararamiro evanhu ndechipi. Ukangoita izvozvo chete womirira kunzwa kuti iwo vanopindura vachitii. Kazhinji zhinji vanozokushedzai kuti muzoita interview yekuzama kutaura zvamakanyora zviya mutsamba muchizvitaurira imi nomuromo wenyu vakakuteererai. Kana vafadzwawo nezvamuri kutaura zvichifambiranawo nezvamakanyora mumapepa enyu, munogona kuita manza mukave umwe wevanhu vanoshedzwa kuuya. Chirongwai chinowanzoitwa between June chekuchiuya kuno kuAmerica chinowanzoitwa between June and kutanga kwaAugust.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Gift nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai mukoma Blessing.
Avo vanga vari mukoma Gift Mambipiri, vanga vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chakaona vechidiki kubva kuZimbabwe nemuAfrica vachiuya kuzosangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, uye vachiendawo kumaUniversity emuAmerica. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda Blessing. Iye zvino tokupai kambo, pane asipo kubva kuna Simon Chimbetu. Kambo kubva kuna Simon Chimbetu, pana sipo kataridza takatarisa zoro remagamba ririko mangwana tichiti aiwa magamba zoro rai murugare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko voti havasi kuzoenda kumhemberero dzezoro remagamba vachiti harichina chiremera sezvavaitarisira nekuda kwekuti vari kubatwa nekunze kweruoko nemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika yoshora mashoko emukuru wemauto ekutyisidzira vana veZimbabwe vari kunyunyuta vachishandisa madande mutande. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.